Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nasi, uri musi wechina kubvumbi 12, 2018. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ndege yekutanga pane ina dzakatengwa nehurumende kubva kuMalaysia yakasvika munyika nezuro dzimwe nhatu dzichitarisirwa mwedzi inotevera. Vagari vemudhorobha reMasvingo votosvarana nekanzuro yavo zvichitevera kuuya kwakaita mabhiri emvura ane mari yakakwira kunyange vachiti vanga vasingawani mvura yakakwana mazuva ose. Vateveri venhabvu muZimbabwe vonyunyuta nemabatiro avanoti ari kuitwa chikwata chenyika chevanhukadzi chemamite warriors neZifa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ndege yekutanga pane ina dzakatengwa nehurumende kubva kuMalaysia yakasvika munyika nezuro dzimwe nhatu dzichitarisirwa mumwedzi inotevera. Ndege idzi dzagara dziine mutauro nekuti hurumende yanga isiri kubuda pachena kuti ndiani muridzi wadzo. Pekutanga ndege idzi dzakambonzi ndedzeZimbabwe Aviation Leasing Company kana kuti ZALC dzichishandisa zita rekuti Zimbabwe Airways. ZALC yainzi panguva iyi yaive kambani yemagweta navanamuzvina bhizimusi vasina kunge vadongwa nemazita. Asi kumahofisi anochengeterwa mapepa emakambani kuDeeds Office anga asina mazita evaridzi vekambani iyi zvakare. Vamwe vaiti ndege idzi ndedzemhuri yevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, asi makurukota ehurumende anoti gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa negurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaJoram Gumbo vakati indege dzehurumende. Vamwe vakuru muhurumende vasina kuda kudongwa nemazita vanoti hurumende yaiedza kuhwanda nyaya dzezvirango uye zvikwerete ndokusaka painge pasina kujeka kuti ndege idzi ndedzaani. Zimbabwe ine chikwerere chemari inosvika mamiriyoni mazana matatu nemakumi matatu kana kuti $330 million. Ndege idzi dzakatengwa nemari inosvika mamiriyoni makumi manomwe uye Zimbabwe yabhadhara mari inosvika mamiriyoni makumi mana nerimwe emadhora. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi mizvinafundo Elliot Masocha avanoti zvinonetsa kumutsiridza eZimbabwe nekutadza kutungamira zvakanaka.
Maonero angu ndokuti eZimbabwe inenge ine history yokukonewa kushandisa zvinhu zvavanazvo, kukonewa management, kuya kwatingati kukonewa management kwokuti vanoramba vachingotengesa matiketi asi ndege dzacho dzisipo kana kuti ndege dzinononoka kusumuka kana kusatosumuka zvachose. Saka maonero angu ndokuti nyange wakatenga ndege dzinonzi dzingavatsva dzakaita sei kana dzakawanda sei, kana vanhu vacho vanozoita mabasa acho okumaneja ndege dzacho vasingakwanisi kumaneja sokumaneja kunoitwa dzimwe ndege dzinomhara muZimbabwe kana kune dzimwe nyika yekuti dzinosumuka nenguva iyoyo dzisingaiti zvokuti dzazadzisa vanhu, handioni kuti pane chipinduko chokuti eZimbabwe ingazonzi yavapo ndege yetingadada nayo isu zvizvarwa zveZimbabwe.
Asi kuri kuti ndimi mune basa rekutsvaga vangave vachitungamira kuEZimbabwe, mungade vanhu vakaita sei?
Vandinganyanya kutarisisa chaizvo vanhu vanenge vakafunda kunyika dzinomukurumbiro kuziva zvamabhizinesi zvokumaneja sana America, sana Britain, vanoziva kukosha kwenguva mubhizinesi. Chinotinetsa isu kwedu kunana Africa ndechokuti tinofunga kuti kwanzi there is no hurry in Africa. Zvose nokumabasa toenda chii there is no hurry in Africa, asi pakuita bhizinesi rinenge richifanira kuunza mari ndopatoziva isu kuti chi time is money, nguva imari yokuti kana ukarusa nguva watoroza mari yakawanda.
Tiri kuonawo kuti pane mutauro pakuti ndiani chaye muridzi wendege iyi, vamwe vachiti hurumende, vamwe vachiti pada imhuri yekwaMugabe. Zvinhu zvakadai zvifanire kujekeswa here kumhuri yeZimbabwe kuti zviri kufamba sei?
Zvinofanira kunge zvichifanira kujekeswa nokuti tava mu new dispensation yatanangana nayo inopembedza nyaya yekubuda pachena. Saka ngaibudewo pachena ikoko tinatsoziva kuti ichokwadi here chamaa kuti taurira ike zvino kuti idzi ndegedzi dzaizenge dzichinzi ndedzekwana former president vana Mugabe kuti maivanda henyu zvikwereti zvazviine Zimbabwe nemasanctions ndo zvamakaita izvozvo. Ngazvibude pachena zvose tizvionevo, kana paine madhocuments acho anenge achizvipupura izvozvo todawo kuzviona izvozvo kuti kwanise kutsigira hurumende yacho.
Nyanzvi munyadza zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University vanga vari parunare kuOhio muno muAmerica na Blessing Zulu Studio 7. Vagari vemudhorobha remasvingo vatosvorana nekanzuri yavo zvichitevera kuuya kwakaitwa nemabhiri emvura ane mari yakakwira kunyange vachiti vakanga vasingawani mvura yakakwana mazuva ose. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari vakawanda vanoti vari kurwadziwa zvikuru nemari yavari kunzi nekanzuru vabvise. Mabhiri aya ari kutangira pamadhora makumi mana kusvika pazana remadhora, asi pamwedzi woga woga vachishandisa mvura isingapfuuri madhora makumi maviri kana mvura ichiwanikwa nguva dzose. Asi vagari ava vanoti vari kuwana mvura shoma nepamusana pekuti magetsi anogara achidzimwa kuchiteshi chinopamba mvura chekubushmit kudhamu remutirikwi. Amai Lilian Gwanongodza vanoti havasi kuzobhadhara mari iyi nekuti vanenge vachibirwa sezvo mari iyi iri kunetsa kuwana munyika.
Mabhiri awo asinambomira mushe nokuti mabhiri atiri kuwana ari over $30 or 50 chaivo. Pane rimwe ratete $100. That means kuti vakomana vari kuita maestimates vachiti paimba pane gedhe kana kuti pane juraho pasina. Saka iyi vanhu havasi kufara mari namanetsera iri kuti hatombozotoiwana kupi.
Muzvare Jean Mukandi vanoti kanzuro haisi kuita basa rayo nemazvo sezvo zvisina musoro kubhadharisa vanhu mvura iyo ichivharwa.
Vanhu vekanzuro vari kuita zvinhu zvakashata nekuti vanenge vari kuswera vakagara pasi pemiti vachingonyora manhamba mumabhuku avo avari kuestimata. Nekuti isu sepamba pedu mvura yakavharwa, asi mapepa emvura ari kuramba achingouya, mvura yavari kuramba vachichaja ndeyei ivo vakavhara mvura yacho.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumasvingo United Residents and Taxpayers Alliance kana kuti MURA, muzvare Esther Chimanikire vanoti kanzuro haifani kuomesera vagari nokukwidza mabhiri iwo upenyu huchinetsa munyika nenyaya yekushayikwa kwemari.
Isoti maestimates haana kunaka. Ingadai zvaibvira vari kutora mamita readings vapinda mudzimba vachiona tibhadharire zvatinenge tanatsoshandisa sevagari. Zvinhu zvakaipa kuti unoshandisa mvura ye $10 woona estimate yakakuisira $200. Mari yachona hakuna kwainobva sevagari kutaurirana chokwadi. City Council tinomboiingejawo ende tiri kuplanawo kuendawo mahofisi avo muwiki rinoteera iro riri. Tinzwe kuti chii chiri kunatsonetsa, havana manpower here yekuita mamita reading kana kuti vari kutswera vakagara pasi pemiti vari kumabhawa. Toda unatsoziva kuti chii chiri kuitika bhosi. Kana munhu achinge atumwa kunoita mita reading haangangozofili zvinhu zvaangoestimata iye asina kupinda mudzimba dzevanhu.
Meya weguta remasvingo vaHubert Fidze vati vachatarisa nezvenyaya yevashandi vavo vasiri kuita basa nemazvo.
Yeah, I think vanhu vakaramba vachirweza zvotibatsira kutonotitone pane problem vaiedza dziyaconzeni tone pane problem ndeye was like already like you mentioned kuti it's like vanoverenga vachavasi kupinda mudzimba then that has to be zvofa kuchiongororwa kuti pane problem ndeye chii. But all the same what I want to say is that I want to try to encourage mama residents kuti vadzidze kuenda mawater meters ndo vachatibatsira kuti isu tikwanise kuona kuti pamba pacho panoverengwa here kana kuti hapaverengwi tobva taziva kuti ndiye asi kuita basa.
Vagari vanoti chiri kunyanya kuvarwadza kubhadhara mari yakawanda apo achipedza nguva yakakura achishandisa mvura yemunzizi sezvo mvura iri kuvharwa kwenguva yakareba mudhorobha. Vafidze vakumbira ruregerero kuvagari vachiti mapaipi anopomba mvura akadhuka manheru nenyaya yekuchembera. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vanhu vakawanda vakabva kumatwi mana enyika yeSouth Africa vakaungana neZuro muOrlando Stadium muSoweto vachirangarira mabasa akaitwa nemurwiri werusununguko muSouth Africa amai Winnie Madikizela Mandela avakashaya nemusi wemuvhuro svondo rapera. Mutoro wedu enhaumo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Mm. Vanhu vazhinji vakaenda kumunamato wekurangarira Mai Mandela vakabva kumapato ezvematongerwo enyika akasiyana-siyana emuSouth Africa. Vamiririri vemizinda yedzimwe nyika muSouth Africa pamwe nehama neshamwari kunyange hazvo vanhu vakawanda vakange vari pamunamato uyu vaive vanhukadzi. Vachitaura pamunamato uyu, imwe nhengo yeANC amai Jessie Duare vakati amai Mandela vakange riri gamba, vari munhu asina umbimbi ndoga. Vachitaurawo pachiitiko ichi, mutevedzeri wemutungamiriri weSouth Africa vaDavid Mabuza vakati amai Mandela vakachengeta vanhu vakawanda mumba mavo apo vatema vakange vachirwira rusununguko. Vakatiwo amai Mandela vakange vari munhu akashinga asina utsinye aibatanidza vanhu uyewo vakange vachivenga rusarura ganda. Vakavimbisa kuti nyika yeSouth Africa ichaenderera mberi nekusimudzira nyika yavo sezvo ichi chaive chido chemufi. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaDewa Mavhinga vakarumbidza amai Mandela vachiti ndivo vakaita kuti zita ravaMandela riite mukurumbira panguva iyo vaNelson Mandela vakange vari mutirongo. VaMavhinga vakati nekuda kweizvi nyika yeSouth Africa yakarasikirwa zvikuru nekushaya kwavo.
Vasiri amai Winnie Mandela zvichida zita rava Nelson Mandela ringadai rakatsakatika risina kuita mukurumbira panguva yavakapedza kore makumi maviri nemanomwe vari pasi peusungwa hwevachena.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDC mudunhu reJohannesburg vasimba raShemujei vanoti kunyange hazvo amai Mandela vakafasira rushingi, dambudziko riripo nderekuti vashaya panguva iyo dzimwe nyika dzemuAfrica dzakasununguka dziri kudzvinyirira vanhu vadzo.
Ushingi hwavo hwavaionawo munguva yeapartheid, munguva yekudzvanyirirwa kwemasouth africans nevarungu hwakaita kuti Africa isununguke muzuva ranhasi. Asi tichipembera kudaro totarisa Africa tinoonekwa tichirwadziwa kuti shu mama wenu upenyu hwavakararama, totarisa Africa nhasi kuti Africa yacho yakasununguka here. Savana vekuDRC vano muudzvanyiri, totarisa vana vekuSwaziland, toenda kwedu Zimbabwe uku.
Mutungamiriri webato rinopikisa reInkatha Freedom Party vaMongosuthu Buthelezi vakati amai Mandela vaive hanzvadzi, amai uyewo shamwari, kwete kwavari chete asi kuvanhu vese. VaButhelezi vakaenderera mberi vachiti amai Mandela vaive munhu akanga akashinga uyewo akachengeta mhuri dzakawanda apo nyika iyi yairwira rusununguko. Vemapato anopikisa hurumende vakakurudzira hurumende yeAfrican National Congress kuti ienderere mberi nezvido zvakarwirwa naamai Mandela pamwe nekuti hurumende yava Ramaphosa idzore ivhu kuvanhu vatema. Amai Mandela avo vakange vave nemakore makumi masere nerimwe vachavigwa nemugovera uno muguta reJohannesburg. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Pave nemutauro pamusoro pekushanda kunonzi kunoita nzira mbiri, nzira dziri munyika dzekudzivirira nadzo kubata pamuviri kwevanasikana nemadzimai, vamwe vachiti nzira idzi hadzinyatsodziviriri zvachose. Mukuru mukuru wechipatara chedunhu reGwanda cheGwanda Provincial Hospital Dr. Peggy Chimberengwa vaudza komiti yeparamende inoona nezvemadzimai pamwe nevechidiki kuti izvi zviri kukonzera kuti vasikana nemadzimai vazoite zvekubvisa pamuviri mudzimba, izvo zvavati zvine njodzi kuvanasikana nemadzimai. Sachigaro wekomiti Muzvare Priscilla Misaherambwe vati vanofara kuti kune vane hanya vari kuzvitaura nokuti zvikagadziriswa zvinobatsira upenyu hwevanhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivanzisininga weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzemadzimai Muzvare Talent Jumo vanoshanda nesangano reKaskwe Sisterhood.
Tikatasana nenyaya yemacontraceptives, madzimai mazhinji anoshandisa macontraceptives akasiyana-siyana, angave mapiritsi kana mainjectables. Vatinoshanda navo mazhinji vanoratidza kuti kana mudzimai achinge apuwa ruzivo rwakakwana rwekuti mapiritsi akanomatora sei, anoshanda zvakanyanya kunakisa zvinoguta. Asi chinogona kuitika ndechekuti munhu anokwanisa kukanganwa kunwa mapiritsi ake, ofungidzira iye kuti kana anga akanganwa zuva rimwe chete, rinotevera racho akangonwa anobva atodziviririka ipapo zvakakwana. Asi vana chiremba vanotidzidzisa iwo kuti zvinenge zvakakosha kuti panguva iyoyo munhu anga achishandisa yatingati dual contraception, nekuti muropa rake munenge matoderera mapiritsi acho anenge atidererei muropa rake. Naizvozvo panobva paita window period yekuti anokwanisa kubata pamiri.
Ivo vechidzimai kana vachinge vazobata pamuviri pavanga vasina kurongera kana pangoitikawo netsaona, mutemo unovabvumidza here kubvisa pamuviri apa?
Pamutemo, kana mudzimai zvake akanga akanganwa kunwa mapiritsi akabata pamiri, bonde raanenge aita risiri rekumbunyikidzwa, rekumanikidzwa, kana kuti risiri repaukama ino yatingati incest, haabvumidzwe mudzimai kuti angozvisarudzira ega kusingave kunobvisa pamuviri. Inenge ichitori mhosva.
Tiri kumbonzwawo vamwe vachitaura kuti hurumende yakati ivo vana amai vakazvitakura vanofanira kunge vachiwana rutsigiro rwemahara kuzvipatara mune zvose zvinoenderana nenyaya dzepamuviri pavo. Zviri kushanda here izvi kana kuti kungotaurawo chete?
Chinoitika ndechekuti madzimai mazhinji chekutanga vamwe vanoenda kumacancel clinic, saka chirongwa ichocho chinenge chichishanda chete muzvipatara zvehurumende zvisiri zvemakanzuro. Naizvozvo munoona kuti madzimai paanozongoenda kumacancel clinic vanoudzwa kuti isu tofanira kuti tizvitsvakire zvishandisiro nekubhadhara vanoshanda. Naizvozvo ivavo vanobva vangochajiwa.
Muzvare Talent Jumo, mukuru wesangano rekatswe Sisterhood, vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu revoa Shona.
Nomugovera uno musi wa14 kubvumbi kuchange kusingadaidzwa anonzwa apo vamwe vevana veZimbabwe vari munyika yeAmerica vachaungana pakereke yeUpendo Baptist Church iri muguta reGarland mudunhu reTexas vachitenda Mwari pamwe nekunamatira nyika yavo yeZimbabwe nevanhu vayo. Kuti tinzwe zvizhinji, tanonoka wande weStudio 7 abata mumwe wevari kutungamira urongwa hwekuunganidza vanhu uye vari mufundisi wekereke yePraise Covenant International Church, Pastor Rebecca Makai.
Takaronga pamwe chete kuti tikwanise kunge tichisangana nevana veZimbabwe nemusi wa14 tichisimudza nyika yedu yeZimbabwe kuenda nayo pamberi paJehovha nekuda kwezvatakatarisana nazvo senyika yeZimbabwe.
Izvi munenge muchiitira kupi?
Tiri kusangana kuDallas, kuTexas, musi weSaturday kubva na1 masikati kusvika manheru nenguva dza12 midnight. Takasangana tiri pamwe chete sevana veZimbabwe. Tinosangana pachechi inotungamirirwa naPastor Sondire. Tiri kushandisa venyu yechechi yavo iyoyo kuti tikwanise kunge tichisangana pamwe chete. Adresi yacho inoti Upendo Baptist Church, 916 North Jupiter Road, Garland, Texas 75042.
Zvimwe zvezvirongwa zvatingatarisira zvakaita sezvipi?
Takachema nguva yakareba tichinamata nekukumbira Mwari munguva yatanga tichichemera nyika yeZimbabwe. Asi manheru aya tiri kusangana tiri kutarisira rumbidzo kupambiri kuna Mwari pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Kutarisawo zvakanaka zvakaitwa naMwari munyika yedu yeZimbabwe. Charumbidza Mwari kuburikidza nedziyo, charumbidza Mwari kuburikidza nemapisarema, charumbidza Mwari kuburikidza neminamato inopambiri kuna Jehovha.
Zvino munotarisira vanhu vakawanda sei vanobva kuZimbabwe?
Ndingati tiri kusanganisa mastates ari muno muAmerica tine vanhu vari kubva kumastates akasiyana siyana. Vashoma vandingabatira ndevanobva kuMinnesota, vamwe vari kubva kuCalifornia, tine vari kubva kuNew York, tine vari kubva kuNew Jersey, tine vari kubva kuMaryland, tine vari kubva Pennsylvania. Taka tine vakasiyana siyana vari kubva mastates akasiyana siyana, uye tine mufaro wekuti tina vamwe vakabva kuZimbabwe vachange vari pakati pedu zvakare, vachange vachinamata nekusumudza starashe pamwe chete nesu.
Munongozvita muzuva rimwe chete zvese izvi?
Takatarisa kuti Mwari vatongewo panyika yedu yeZimbabwe, uye kuti Jehovha vasimuke nesimba ravo guru. Saka hatina kukwanisa kuwana nguva yakareba yekuti tironge chirongwa ichi kuti tione kuti zvingafamba sei mazuva akawanda. Ndosaka tiri kutanga kubva masikati na1 kusvika na12 dzeusiku.
Musangano uyu unenge uri wechechi imwe chete here kana kuti pane machechi akasiyana siyana anosangana musi uyu?
Kwete, hatina chechi imwe chete ichange yakamira ipapa. Tiri kumira sevana veZimbabwe, tiri kumira semhuri yeZimbabwe, tichimira pasoko raMwari rakanyorwa muna Mapisarema 22 inotaura kuti pasi rose richarangarira kudzoka kuna Jehovha. Ndokurudzira kuti mumwe nomumwe anenge ari mwana weZimbabwe kwaari, kungava kumatiomana kwose, tibatane pazuva iri pamwe chete, kungopambiri tisina chatinokumbira kana chimwe chete, asi kurangarira zvakanaka zvakaitwa naMwari munyika yedu yeZimbabwe kubva kare nakare kusvika pari zvino.
Mati mimi kurumbidza hakusiri kukumbira, munoreva chii namashoko iwayaya?
Tiri kureva kuti kana tichiti kurumbidza Mwari, tiri kureva kuti kucheuka kune zvakanaka. Dzimwe nguva zvatinopfurikidza kutarisa zvatakaitirwa naMwari uye nezvatiri kuitirwa naMwari. Pamusoro pekutenda, tiri kushandisa gwaro rinoti kutenda kutarisira zvinhu zvisati zvavapo, tichitaura kuti zvatovapo nekutenda. Ndo zvatiri kuita pazuva iri remusi wemukovera.
Mumwe wevari kuronga musangano mukuru wekunamatira nyika vari mufundisi wePraise Covenant International Church, Pastor Rebecca Makai, vari parunare kuGallant, Texas, muno muAmerica, natanonoka wande weStudio 7. Munhau dzemitambo, vateveri venhabvu muZimbabwe vanonzi havasi kufadzwa nemabatirwo anonzi ari kuitwa chikwata chenyika chevanhukadzi chemamite warriors nevanotungamira nhabvu munyika veZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mamite warriors ari kuramba kubuda mukamba muZIFA Village vachiti vanoda mari inosvika iyo mazana masere emadhora pamutambi wega wega yekugara mukamba, pamwe nekukunda kwavakaita Namibia 4-0 mumitambo miviri ye-2018 Africa Women's Championships. Vatambi vechikwata ichi vakatambidzwa madhora mashanu chete ekudzokera kudzimba dzavo, izvo zviri kushorwa nevateveri venhabvu avo vari kuti maMighty Warriors anofanira kubatwa sezvinongoitwawo zvimwe zvikwata zvenyika. Vamwe vatambi ava vari kuda zvekare mari yavo iyo vasati vapiwa mushure mekukwikwidza ma-2017 COSAFA Women's Championships ayo akaitirwa muBulawayo muna Gunyana wegore rapera, umo vakadyiwa mufainari. Vanofarira zvemutambo uyu vanoti chikwata chevanhukadzi ichi chinofanira kubatwa sezvinongoitwawo chikwata chemaWarriors, icho mazuva ano chisina dambudziko remari pese pavanotamba. Aigove mutambi weCapes United Charles Manjera anoti zvinorwadza zvikuru kuona vatambi vakaisa mwoyo yavo pamwe nesimba ravo rese kuti vakunde vachibatwa zvakadai. Muongorori wemutambo wenhabvu vaJohannes Zisengwe vanoti maMighty Warriors akatamba zvinodakadza neNamibia zvekuti veZipa vanofarira kupa vatambi ava ruremekedzo rwakakodzera.
Muteveri wejaramuzi vachingira ikadiyo vanoti mamaiti warriors anofarira kupiwa mari yakakodzera kuitira kuti vazotamba zvakanaka mumitambo inotevera.
They should be treated the same way inotreatwa mafootballers. Zvini zvekuti zvinozo affect even their performance mentally vanozotamba bhora vakatodyiwa kare.
Manager Wema Mighty Warriors Muzare Charity Munemo vanoti vatambi vavo vaita chisungo chekuti havasi kubuda mukamba umu kusvikira vapiwa mari yavo. Mutauriri weZifa vatorisani Gwesela pamwe nemukuru wekumahofisi enhabwu yevanhukadzi Muzare Teresa Magurawushe vanoti vachapa vatambi ava mari dzavo nemuguro unotevera asi vatambi vari kuramba kutambira izvi. Mamaiti Warriors ari kufanira kusangana neZambia mumutambo wavo kugumisira wemunzira yekuenda kuma 2018 Africa Women Championships ayo achaitirwa kuGhana. Aka akasike kutanga chikwata ichi chichibatwa zvinonyadzisa zvakadai zvichitevera zvakaitika muna 2016 apo Mamaiti Warriors akatendwa nemadhora mashanu zvekare mushure mekudzoka kubva kuma Olympic Games uko vakanosangana nezvikwata zvine mukurumbira pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iye zvino tomboenda kuna Mavelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zviri kubva kuvateereri veStudio 7.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa nyaya yekuti hurumende iri kuronga kudzosa mayouth officers mubazi revechidiki. Ayo akambenge agumurwa hurumende ichiita ina mari yekutambirisa vanhu ava. Ngatimboendai kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vari kuti chii.
Netwa fungai chidoko. Andite munoona kuti zvakambenge zvaniswa iye zvinezvi zvatangwa. Ine nguva yacho yavazvitanga inguva yekukonzeresa kuzviringika kwevanhu sevanhu vatarisana nemaelections kuitira kuti vanhu vawane mavhoti nekuti mayuti ese mazhinji marova vakatotorwa pfungwa dzavo vachimboendeswa iko kuyouth training service izvo dzezvi kana vapedza vozoitiswei zvichavapa chikafu here kana kurarama kana mabasa dai mari yavari kuda kutobudisa muhumwe vachitanga zvimwemba zvemasevhisis izvozvezvo yaenda yanoyamura kumahospitals kusina zvinhu zvinokwanisa kubatsira varwere vanhu vakwanisa kurarama munyika zhinji kana mari mumabhengi chaimo chaimo hamuna vanhu vachiri kungoshupika hatina kana mari yedu yekuti tinoti tine mari yedu mari shoma iri muhomwe iri kuburitsirwa zvimwe zvinhu zvakawanda zvekuti ishande itapudzwe ichienda just because vanhu vari kufokasa pakuti vawane mavhoti after training voitiswei isisi mazvi
namukoma Simon Kupata ndokuti hangu pachirongwa chemayouth cha hurumende ida kunyengedza mayouth
sei muri kudaro
nokuti ko yazotanga sei taakupinda mumaelection dai vacreata employment hurumende ringaicreata employment vanadika vaenda kumabasa
asi munoona vamwe vachizokwezwa mwoyo here vachiti aiwa ini ndakuenda zvangu kuenda ikoko kunoita youth officer
vamwe vanotambira vechidiki vanotambira nokuti vamwe vari kutrandit havana saka vanoti kuti vakatoenda ikoko zviri tonani
kana musati mafarira Facebook page yedu endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona mobva madzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Ndege yekutanga pane ina dzakatengwa nehurumende kubva kumalaysia yakasvika munyika nezuro dzimwe nhatu dzichitarisirwa mumwedzi inotevera. Vagari vemudhorobha remasvingo votosvarana nekanzuro yavo zvichitevera kuuya kwakaitwa nemabhiri emvura ane mari dzakakwira kunyange vachiti vanga vasingawani mvura yakakwana mazuva ose. Vateveri venhabvu munyika vonyunyuta nemabatiro avanoti ari kuitwa chikwata chenhabvu chevanhukadzi chemamite warriors neZifa. Anokuonekaya nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina nomutungamiri Nkomo.